Vana mutsika mutanda ava vanonzi vanoshandisa mashiripiti kuona nekubvisa zvinhu zvinonzi zvinoshandiswa nevaroyi pamwe nevanoshandisa mishonga yechivanhu kukuvadza vamwe. Asi mukugumisira vagari ndivo vanosara nematope mumaoko sezvo vanotsika mutanda ava vachena nepfuma yavo kazhinji kacho vachisiya vanhu vasawirirane. Vamwe vagari vakarumwa nechekuchera vagari vekwabhandawe netaironi kumhondorongezi mudunhu remashonaland west. Vagari ava vanonzi vakashevedza mumwetsika mutanda muchure mekunge vari kusangana nezvinhu zvisinganzwisisike zvakaita semhuka nenyoka uye urwere pamwe nekufirwa zvisina tsarukano. Vachimanda vanoti vakazopesana natsika mutanda uyu muchure mekunge ave kubhadharisa vanhu mombe achiti ave kuchenesa misha yevanhu uye ainge otyora chibvumirano ave kusiya kutarisa dzimwe dzimba. Tsika mutanda uyu anonzi akabva kuchiweshe akazonomhanyarirwa kumapurisa ndokuzobuda munzvimbo iyi oenda kutaironi mumhondoro makare. Ave kutaironi anonzi akatanga kumanikidza vanhu kuvachenesera misha yavo achiti abva nekwamambo ngezi asi dzimwe mhuri dzinonzi dzakaramba. Mumwe akatorerwa chigayo chake muchure mekunge anzi acheneserwa musha wake akanomhanyara kumapurisa ndivasimoni Simudza Moyo. Vasimudza Moyo vanoti vanhu vakawanda havana kunomhanyara nekuti zvinoda mari yekufambisa kuenda kumapurisa aya ari kuchegutu pamwe nekuzoenda kumatare kana nyaya yacho yave kutongwa. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro Ngezi vapita pasi pamire uko kwakadanwa tsika mutanda uyu vanoti havabvumire vanhu vakadai kushandira munzvimbo yavo sezvo vachisiya vanhu vasawirirane uye mhuri dzapesana.
Inini pachangu handitodi vanhu vakade bhozi vanovenganisa vanhu ndochichekutanga havana chavanenge vachiita inhema dzoga dzedzi.
Mambo Ngezi vanoti pavakabvunzwa nemapurisa nezvatsika mutanda uyu vakakurudzira mapurisa kuti vamusunge asi mapurisa haana matanho aakatora ekuti amusunge.
Ndikabva ndaudza musanjani kuti musungai munhu yeye kana kumuisa ngaabve munzvimbo iyoyo.
Asi mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland west inspector Ian Kowera vati havasi kuziva nezvenyaya iyi kunyange hazvo vanga vachiti nyaya iyi yakatekeshera mumhondoro. Vanatsika mutanda vari kunetsawo kunzvimbo dzakawanda dzinosanganisira matunhu ematebereland, mashonaland central, mashonaland east, manikaland nemasvingo. Mambo Ngezi vekumanikaland vanoti vakasungisa mumwe tsika mutanda akanga atorera vanhu vavo mombe dzavo. Mambo Zimunya vanoti zviri kuitwa nanatsika mutanda izvi hazvisi zvekurapa asi zvebhizimisi vachishandisa masaramusi. Izvi zvinotsigirwa namambo Katiza Gombo vekwazvimba kumatonaland west vaGibson Jenami vachiti madzimambo anoshanda nen'anga nemasvikiro emunzvimbo kwete vanatsika mutanda vemashiripiti.
Madzimambo vanoshanda nevanonzi dzinonzi n'anga kana kuti masvikiro kana kuti pachirungu matraditional healers vanhu vatinoshanda navo chikonzero. Isu tinobhiliva mudzimu hatibhilivhe masaramusi.
Mambo Katiza Gombo vanoti dambudziko ravari kuita nderekuti vamwe vagari ndivo vanonokoka vanatsika mutanda vachivaunza munzvimbo madzimambo kana masabhuku asingazive.
Zinjukatarisa masvikiro anoita yetsika mutanda iyi anenge atohaiwa nemumwe mwana munzvimbo imomo asingarespekti sabhuku asingarespekti kana mambo.
Mutevedzeri wemutauriri wemadzimambo emunyika vafortune Charumbira vedunhu remasvingo vanoti vanatsika mutanda havarapi sezvo kusina n'anga inofambira murwere. Nhengo yebhodhi resangano ranachiremba vechivanhu rezinata va Prince Mutandi kana kuti Sekuru Sibanda vanoti vanatsika Mutanda vave nechitsotsi zvekuchiya vachashandidzane navo zvakanaka. Vamutandi vanoti vanatsika Mutanda vakare vaifambira mhuri imwe chete uye vasingade pfuma dzevanhu. Mumwe anoti anochenesa misha yevanhu ada kuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Mazvimbakupa vanoti vanototsvagwa nevanhu vane matambudziko uye vanhu ndivo vanovatenda nezvipo zvinosanganisira mari nezvipfuwo kana zvimwewo zvinokosha. Asi kunyange hazvo ruzhinji rwuri kunyunyuta, kune vamwe vakaita semumwe mugari wekumhondoro vaStuart Mukarakate vanoti vanofarira basa ranatsika Mutanda vachiti vakabvisa nyoka nemazizi zvinonzi zvinoshandiswa nevaroyi mudzimba dzevamwe vagari, izvo vanoti zvakambounza kugadzikana mubhuku ravo. Madzibaba Benson vanoprofita kukereke yemweya yekwaJohani Masowe vanoti zvemasviripiti zvinoitwa nanatsika Mutanda kana zvemasvikiro ndezvemweya yetsvina zvinowana simba kubva kumakombe erima. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti zviri kuita anatsika Mutanda zvinobvumirwa here pamutemo, sezvo mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Aponya ati vanga vasabatikei panharembozha yavo kunyange vanga vambovimbisa kutitumira mhinduro padande mutande ravo reWhatsApp. Pasi pemutemo weWitchcraft Suppression Act imhosva kuita zveuroyi, kupuma munhu uroyi, kutsvaka uroyi kana kuita zvimwe zvinoita kuti munhu adome muroyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.